vana vanosvika zana vanonzi vabatwa nechirwere cheCOVID-19 paJohnTallack High School iyo iri kuNtabazinduna pedyo neguta reBulawayo mudunhu reMatabeleland North. Hatingakwanisa kunzwa kubva kune vebazi rezvedzidzo kana rezveutano, asi munyori webazi rezvekufambiswa kwemashoko Ramit Mangwana vanyora padandemutande ravo reTwitter vachitaura zvimwe chete. Vanoziva zviri kuitika vaudza Studio 7 kuti hapana vana vari kubvumidzwa kubva pachikoro ichi kana kuuya pachikoro ichi vachibva kunze. Vakambo vegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati harisi zano rakanaka kudzorera vana kuchikoro panguva iyo vati zvairatidza pachena kuti chirwere cheCOVID-19 chiri kuramba chichitekeshera. Vakati zvakakosha kuti hurumende itore matanho akasimba ekuti vana vechikoro kunyanya vasabatwa nechirwere ichi.
Takadzokera kuna chikoro panguva yatatiziva kuti izvo chirwere chakunyanya kuwandisa kunyanya kumatebhelerezi kunyanya mukuru wayo. Tazvinzwa manamba zvachienda pamusoro. Tinokumbira hurumende kuti tiriro zvinotaura maticha nezvinotaura nyanzvi dzezveutano ngapaite makorekisheni panyaya yekudzokera vana muchikoro. Otherwise tinoona chirwere chiramba chienderera mberi chizonyangadza Zimbabwe. Isu tambenge tawanirwa nyasha dzakawanda kudai dzekuti chirwere ichi hachina kuwanda. Vana havagona kuita social distancing, vana havagona kushandisa mamasi nguva dzose, vana havagona kuita zvese zveutano zvatinorayirwa kuti tiite nekuti vanhu vachitamba. Saka vanobata chirwere ichi, kangobata munhu wani chatopararira. Hurumende tinokumbira muteererezi, rakagara richitaurwa nematicha neveutano kuti vana ngavambogara kumba tozozoona gore rinouya chirwere chadzikama.
Mutungamiri wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavasira zhou vati kubatwa kwevana vekuJohnTallack nechirwere cheCOVID-19 uku kunobudisa pachena zvange zvichigara zvichitaurwa nevemasangano anomirira varayiridzi kuti kuvhura zvikoro panguva ino kunoisa vana vechikoro panjodzi. Pakavhurwa zvikoro pachikamu chekutanga pakupera kwemwedzi waGunyana mushure mekunge zvavharwa muna Kubvumbi, vadzidzisi nevamwe vabereki vakawanda vaiti vaisafara nedanho iri vachiti hurumende yaive isina kugadzirira zvizere kuti zvikoro zvivhurwe. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzana Musengi.